Mukuru wesangano remubatanidzwa wemakambani ema medical aid anodarika makumi matatu munyika reassociation of healthcare funders association of zimbabwe amai Charlotte Sanyanga vanoti kuongororwa kamwe chete pagore kana kuti annual check up kwakakosha zvikuru panyaya dzezveutano.
Medical aid societies do have a provision for medical checkups. Most of them actually provide for annual medical checkups for different age groups.
Vanhu vese vari pachirongwa chekubhadhara mari kumasangano emedical aid societies munyika vane kodzero dzekunovhenekwa kuzvipatara nekunana chiremba kamwe chete pagore, chero zvazvo vanenge vasiri kuratidza kunge vakasimbirwa neurwere.
Amai Sanyanga vaendera mberi vachiti,
if everything is okay after the annual checkup, then there is no need for the doctor to do follow-up checks. So basically,
varapwa ava avo vagara vachirapwa matenda aya vane kodzera zvakare dzokuvhenekwa nguva zhinji kuti vazive kana mishonga yavari kurapwa nayo iri kushanda zvakanaka.
Mumwe chiremba aramba kudomwa nezita atsinhirawo achiti nyaya yekusada kuenda kunovhenekwa kuzvipatara itsika isina kunaka inopa kuti vakawanda vazorasikirwe neupenyu.
I've realized quite a number of people pay a certain amount to their medical aid companies every month. But how many are aware that
vanhu vakawanda vanobhadhara mari dzavo pamwedzi wega wega kumasangano emamedical aid societies asi vasina kana zuva rimwe chete ravakamboenda kunovhenekwa? Utano hwavo huri munana chiremba. Iitsika ine vanhu vemunyika nemumatunhu emuAfrica yekumirira munhu ave kurwarisa ozofunga kunotsvaga rubatsiro, iyo nyama yemuviri yakomba nematenda asingachakwanisiki kurapika. Izvi zvinokonzera kuti zvimwe zvirwere zvirereke muchinyararire zvozobatwa denda racho rakomba risakwanise kurapika.
Kunyangwe vamwe vaine makadhi emainsurance, ongororo dzakawanda dzinoratidza kuti havaende kunoongororwa nana chiremba sezvinokurudzirwa. Amai Grace Ruredzo vanoti murume wavo anobhadhara mari kuFirst Mutual Medical Aid Society vanoti vari kupota havo vachienda kunorapwa denda remoyo.
Inini ndirowe vamwe vaye vano vane medical aid yangu iFirst Mutual. Handisati ndasangana nedambudziko ndaane makore ndiri mairi ndichishandisa, and pandinongoda kuitwawo matests mageneral checkups eutano hwangu handisati ndasangana nedambudziko rokuti ndinzidzokerai mari yenyu haialawe izvozvo kana kuti contribution yenyu agreement yedu even ndisiri nememba nindiri beneficiary, but handisati ndasangana nedambudziko iri. Ndinotomboenda kune machiremba angu ndichida kuitwa amwe mageneral checkups. Munongoziya mazuva ano kune zvirwere zviri kungorwarisa munhu wakanyarara semacancers. Ndinotomboenda kunotariswa macervical cancer ndichidini, asi handisati ndambonzi nemedical aid yangu musaitwe izvi nokuti hamusi kurwara. Idzi vanhu vakawanda hongu havatozivi kuti vane kodzero idzodzo dzekuti vangonochekwa utano hwavo pavadira.
Asi vamwe munyika vakaita saamai Melda Makumbe vari kuchema-chema kuti mamwe makambani emamedical aid haasi kubhadhara mari dzinokwana kana voda kurapwa. Izvi zvave kupa kuti vamwe vanhu vatoregedze kubhadhara mari dzacho.
Ya inasinga nansina ruzivo nezvekuti panga paine provision yokuti kamwe pagore unokwanisa kunoita medical check-up, full medical check-up yokutarisa muviri wako. Nyango hazvo nyango daenda zviziva nawo yokuti unongoramba uchingonzi une shortfall uchingobhadhara mari on top of my US dollar aunenge uchibhadhara. Hazvindiitire mushe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Achiri Panyanga vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kunyanya kusangana nedambudziko iri ndevaya vane zvirwere zvinoda mishonga mazuva ese zvakaita sehigh blood pressure, HIV, AIDS, diabetes nemagomarara akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.